Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 27 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzwe by election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Manheru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanowekepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo by election yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndava Costen Muguti vebato reCitizens Coalition for Change nava Spencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzinofamba zvakanaka kutaraunda yese vanhu vari mumitara vachiita mavho dzavo. Tavhura mapolice station dzedu ese nasezvekuzimakuseni tiitasavhura mapolice station dzedu na 7 Manheru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nerunyararo dzedu dzinofamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiaenotiwa tinda kupai percentage asi taona vanhu vazhinji vachiva tiona mabasareni kufamba zvakanaka. Asi zviyo zvekare tine dzimwe nzvimbo dzine chokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari mudzimbo dzinomoposa nzi asi nikasa kuti nhasi zvizvi zvinge zvichiitika asinongwana ngepamwima kubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varayiridzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokuita nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa varuzhinji. Asi hatinongozivisa ruzhinji kuti basa rezimbe Electoral Commission kudiploy maofisa yainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzimba kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Taka tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Tatataura kuti hakuna mhirizhonga yakati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumasure kwetakamira kuti zopiwa neZimbabwe Republic Police because tasa tigozongorora asi isu hatina chatati tapiwa so far. Asi basa redu ririkufambira zvakadi zvakanaka vanhu vari kukasita mavhoti avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti chokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuvenhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtudz Vaobeti Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyuno. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anorema teacher haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atora ana maelections nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yaabhandi organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mava achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezeki. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Raabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika ndekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tirikuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kadziliki vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atudz Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere. Makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anenge obhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri. Marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tisingatarisire. Izvi zvinoita kuti isu veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanya kukwira semakwidzirwo ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti
tinoona kuti aka ndeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematollgate vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiriita ndeyekuti vanenge vari kukwidzidza nane nemari yekunze panyaya dzerate. Ndo maonero ataita kuti vari kuona kunge vasara zvikuru vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vanga vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kushoma zvikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukirwo here mufambi?
Hapana zvingarerukirwo mufambi nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriro wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatapadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuklia weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwadziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Zvimwe students neto takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunorejista kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa vhota inspection vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvhoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag smart girls vote, patiri kutifamba tichipa information tine anononzi vameetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanorejista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanyi kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirizhonga yakanyanya pamaqu pavanomira payapaya vanenge vachitomhirizhonga. Saka nyaya yekuti vanorejista for my election next year inyaya yekuti yakanaka nenyaya yekuti ivo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice rawo rinzvikeri kuzoshandira muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu sefino students election trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumakoleji nekumaunivhesities kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vasetiri nevabereki, asi pane zvipinga izvo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavembisa kuti isu tiripo nakuvabatsira pamatambudziko iwaya akaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents akakwanisa kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vasinge vasanga nedambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakirudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopedza nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers nyedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umboo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu efimo students network riripo kumirira kodzero dzevanasikana ivava, kuzvina vachataura nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ndi hapana kugadziswa kwenyayo nekuti hapana mutemo uri kusunga malecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti zvirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitendera zvakanyanya kuvaunivhesiti, tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidzo yakadzika yatinoti training pachirungu iya, nekunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vanava zvinji. Nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzu dzavo nenyaya yekuti maticha besides sexual harassment vanenge vangochaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati. Asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari idzodzo dzinenge dzakunzi tipei mari dzeprinting, tipei mari dzekunomaka, tipei mari dzemalessons, zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees. Saka tiri kuona kuti paita huri ipapo. Saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti zvieni mustudenti anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo tichireva kuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndiwo nyaya yatiri kufamba nayo ende tiri kuona sekuti pari kupera gore rino tichienda kunogara December vachivhara vana tichiramba tichiutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti nemaplatforms kumawhatsapp ane vachingotaura nyaya tichingogadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Inini ndini Marvelous Nsanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava utolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvisharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association musangano wakaponwa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tiorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachifunga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngatisanganisei my resources, not only my financial resources but my resources ari kubva kwani because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized, we cannot afford kuti tiremaine unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro basa rezvino iyo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko 2010 vamwe vedu tichienda tichitama meetings ne Department of Home Affairs. Kwakune mudhara anonzi Gerson Muti, unfortunately akashaya. Gerson Muti was very very receptive, akanga achichigamuchira achichibatsira achimuona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from BZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and atina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvikaitika from 2017 until 2021 tatine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngavauye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support, toita mavoluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha pasadzoke futi ku South Africa.
Ma project api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomanda yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi. But kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai. Last weekend tatiri kuBeitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vari kutaura nyaya dzema projects akafanana necontract farming. Vari kutaura fish farming, ma chicken farming, ma pig farming, especially for farming area. But isusu tiri kufunga kuti ma projects achava kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Noti kuti vanhu vachashandisa ma products iwayo ku Zimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture ku Zimbabwe then vao export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera ku Zimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tiri kubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because ma permits grace period haisati expire. So people are just waiting for December, but because you know a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti ma regulations acha relaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life dzavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e 2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma James asimudza mufaro munyika mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musuku yeZimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vatikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri weFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumtambo watambirwa Munyamunga Stadium Nasmaskati. Chikwata chine mkurumbira ichi. Charamba, chakasiwa nema points matanhatu. Mushure mekunge FC Platinum yacho. Yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuNgezi Platinum Stars. Chicken In, iyo yangaiterawo FC Platinum neDynamos. Yarwawo zvekare 2-1 neBlack Rhinos, iyo irikuraridzwa na Stanford Stix Mtizwa. Harare City yaitawo mangange 0-0 neBlawayo Chiefs, izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa neTriangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana neHighlanders kuBaberfield Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenax musi mumwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana neCranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, njini Michael Kariati.
Zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mafumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mafumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita na Thomas Mafumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanira kumbotarisira music ka tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimuhoza tinoona kuti chovafadza. Tirikuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri yezvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakareka dzataingovaimbira izvino tine zvimuhu zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti sho yacho isho yakakura. Kuna na Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita seri anoita zvemadancehalls. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo vachiperforma, saka tinoona kuti isho ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuva ano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu, nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete vatarise vaone vaongorori nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANU-PF kana kuti neCCC GTI watutaura vanhu vachizvavo tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Tisenhuraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. Vanofanira kumbodizwa, vanonidzwa nevoisi ravo.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera rikaiti botarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yeby-election kuGokwe kaBuyuni yafamba zvakanaka. chikwata chenabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lephalamende olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla le-TCCC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya phambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lephalamende olwenziwe namuhla, ama-polling officers valisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla le-TCCC. Umkhokheli we-Atuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi iZEC yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibetheza icala lokusekela iTCCC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga, kodwa iAtuz ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogwe eGabuyuni sisele singelameli ephalamende ngemva kokubhubha kwelunga leZANU-PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla le-TCCC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU-PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentathelizindaba. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu njalo ithi abe-TCCC yibo abatshaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
Mudaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi uma sokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketabetshani kuqala ukubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. Kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grid bombiwa ngama-polling officers, abantu ababe besazaka ne-hold party positions but abamabisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuthwa kahle nabantu abangaholiswa kahle, kuyahlala kuletwa ama-allegations bagcine sibona ikanti va innocent awe twisi loko vele nje inhlalo yeZimbabwe.
IZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo, kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele mpela abaxotshiwa ababalisi. Kungaba kusenzakalani lapho?
Elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngemini ikakhulu uma sokubuya ekhethweni. Uzathola ukuthi vele uma bengababalisi abase-affiliated be-ATUS uhulumeni weZimbabwe inhlanganisela njengabo-ATUS ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo. So kuyabe kungethusi kule element of food.
Udaba lodlakela lona ulubona njani, ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU PF lanxa nje bona beZANU PF bekulandula lokho.
Udlakela lothetho lweZimbabwe into engodwa njalo asiyo nto yanamhlanje. Sile minyaka i-42 years yethu yonke akulathethi osonakele ezakakuuladlakela. So akumangalisi bangathika ye, kodwa vele ungakhangela ukhetho lweZimbabwe i-politics yeZimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Le mali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars, kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars, kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje. Sizobethi idola leMelika selilivela singathi 500 iZimbabwean dollar. Sinananzelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-tollgate singathi modest money balokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo. Sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo, kodwa nxa siyikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha, singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile. Akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Ke singakaze sibone ukwehla singati ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-product. Kodwa ingenye isivanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo. Intengo xa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fubengula.
Kweze maphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamaNdebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixhokele Studio 7 zithi sezihlele evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe sethile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi seMatobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Senyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula, konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje lonyaka silebhadi.
Ukhansila kwa-10 eShape eKwanda South umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo, kudliwa ingqoqo zomlomo. Lonyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho, amapoze gone dry, amadam angikhulumi. Khuluma nje ngingabona inkomo 1 or 2 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzululayo ubhekana nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumende.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lonyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anika abantu ukudla.
Amazwi kanathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eKwanda North unkosikazi Phathiswa Yenkala, yena othi bazabulawa indlala lonaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abaloko kudla lempuphu iyadura, ibhokokosi lithenga nge-R120 iphindwe ligayiswa nge-R40. Sangokuthi sesisuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lo lwaloko sisondezela impuphu eduze yena engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungono ngoba lolo social welfare la sisakwazi ukuthi salucinani. Sesowusithi inkomo zona ekudleni bekusesengcono, kodwa amanzi, amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kusela manzi. Selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso gato lubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakagcola imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhonzulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebeleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa indlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilimi ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuward ngiphansini emndaza ngithe ngikhulele khona ngingaphansi ebandla le-CCC lapho engincisisa ngikhona ngikhangelele ama-villages angusikisi agoqela imbuyu imkwenda indaza jombolefu imakhwa kanye lenyane ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi bengilokhu ngisebenza ngingaphansi kwegatsha le-social welfare u-CCW ikhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhula lutho olunzima lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla umsebenzi uyaqhubeka nama-posters silawo akula lutho oluluhlupho
njengowesifazana osakhulayo kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hayi lo wesifazana uyakhokhela abakubandlululi
njengowesifazana osakhulayo akula lutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana
kahle kahle kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil
izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiclinic idombolefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulikini lehlupho lenethiwekhi sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga siyalima kakhulu kodwa kasivuni siqedelwa zinyamazana zeganga sibe sifisile ukuthi ikhemfa ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu awala migodi ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa
amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo
amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi kumuli bazwazi ndokumbila ukuthi mundihale ndili mwana wenyu ngezi 3 za September kudzina ndinomumila mukansili muntuthu wakankwedu kuti tikudze ntuthu wakankwedu ndili mwana wenyu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingaimilidza chini wadi yedu kudzeti huwane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndovoka vazvana
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 kunyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane izwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Dande Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansida wedede Ubaqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana
Salubonani Mashabezu
ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Welengs Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa. Sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4. Babeza qedisa grade 5, 6 and 7 besesekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha ukuzibuse then wathatha isikolo leSeroy. Kathesi sile enrollment and the ECDA up to grade 7. Abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218. But kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesingizi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona ECDA ngona bayafundela phandle. Ama grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leSeroy at least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa wange Colliery amaChina adwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sona leSeroy Welengs Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi baza provide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho ukuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikolo izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Wakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva two behind kakhulu. Thina njengama-councillors, mina ne-councillor yithi esibona izinto ziyabe ziku-ground. So thi sili ilihlo singamehlweni, so lingazwa sesikhuluma umoya ungarayithanga even nxa lingafika isikolo sangibona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulababalisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapho bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatisha. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo, because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms. Kucela ukuthi lesi size lapha edithi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kweze midlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqanqa iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chicken in 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili Collection liphethe ama single alo amathathu. Iqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi ledlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Isbanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. La kungokuqala ngangumuntu engithi ngifuna ukuzama mbone ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento. Ngakwalifaya yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngabona ukuthi hayi abantu amakhomenti abantu bathi hayi mfana awuzame kwi-CD elifundisa ke sibone ukuthi kukhona yini okubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama kungithana okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona okukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi Injabulo, Xola Moya Wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi Umuntu Omnyama Uyinkinga. Aba ngathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze South Africa zithi zona 078-2323-545. 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona esitholakala khona. Umuntu uma ngabe like ukhona ofunayo ekhona ukudinga la kuYouTube ikazeli ikhona yathi Decent Isbanda and siyaphambili Collection sikhona la kuYouTube satholakala lapha.
Abalandeli ubatshela wapha mazwi?
Abalandeli embatshela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili Collection kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Sigqila Sothando engicabanga ukuthi yiyo ke esizabeka umlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili Collection yona ikwaphatheni. Siyathoba ngithanda ukukutsho ukuthi abantu besisapote kakhulu esafuna kakhulu lothando lwabantu besinikeza amandla besigqugquzele lapho esilahleka khona bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Isbanda leqembu lakhe lesiyaphambili Collection ngale. Abafana besiyaphambili Collection besabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eKabuyuni ePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-tollgates. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.